Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection okumula 2018 anenge ari His Excellency President R.G. Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti DVR inotaura zvokurejista kwavanhu mazuva ano zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovinsi takatsigirana navamwe maprovinsi edu ese ari 9 kuti haiwa handei kuspecial congress.
Asi pakaite chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe nespecial congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato ivo vakatosarudzwa kare nebato muna 2014?
Hapana nechikonzero chiripo. Zviripo ndezvokuti kana tava kungosangana sespecial congress yatinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yandakutaura iri pasapa yokuti toda kuti tione kuti taita gadziro dzedu dzakakwana, tinenge tava kutongoita afemu. Saka tati hatisarudzi, tiri kungoita afemu.
Tiri kunzwa vamwe vatiri kutaura navo kumatunhuku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai. Midlands Province haina kutaura nezvazvo.
Inyaya yakataurwa kare, iresolution inobva nokumadzimai. Vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paite amendment. Saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo.
Saka mutarisire kuti pa extraordinary congress pachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri?
Politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident. Kana vakada kuchinja vanochinja.